Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya nauzedu zanasi chitatu ndira 1 2020. Gurukota rezve mukati menyika vakazembe kazembe vanoti mapurisa ari kuzosunga vose vari kufungidzirwa kuti vakauraya mupurisa kubattlefields kunokorokozwa goridhe nemusi wemugovera. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari mune zviwanikwa vari kupomera mhosva vamwe vakuru vehurumende yekurega vari kunzi mashurugwi vari kuponda vanhu. Amai Mary Chiwenga vanonzi vave kurapwa navana chiremba vekujeri rekuchikurubhi. Tine hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe kubva kumativi mana ose enyika nekunze. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na 8 p.m. tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvegoredzva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.